Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete, kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudare repamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yekukata yeAl Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol, zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave mumaoko ematororo. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzeuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1 chikumi here kana kuti kwete, yapinda muzuva retatu mudare repamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zviri kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita sesangano seari pasi pesangano re Helen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iva Idi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvatonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe neMauto. Nyaya iyi iri kutarisirwa kupetwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Chatingataura ndechekuti vanova vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitayi ikaitawo applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vananyu vaito advocate vaitove nhasi ichipinda. Kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave kupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants ari kunzwikwa.
Saka tarisiro ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeyekuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyanzoona zvedu kuti maperero acho achafamba sei nekuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuita kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyogwa pai zvinenge zvakanyogwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzidzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudaromo, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Muna macho wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye zvaakakosha zvavo. Chero ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachitaura kuti aiwa hatigoni kuti tidaro nekuti isusu tiri kuti paja haishandi apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara anofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinombozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakoti pane dzimwe nguva mematara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Commission iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yazivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika, uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly, kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wekomishen yeCSIPEN vaShepherd Ngandu vati vaChamisa vakasarudzwa zvine musindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuuya panhau yatingati presidential candidate, vaNelson Chamisa ndo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakunazve mumwe akanominatwa kunze kwavo. Saka ndo chimiro chiripo ichocho.
VaNgandu vatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuro.
Zvandingade kuzivisa vateereri ndezvekuti mukati menyika yose mumawadzi ese 1970 atiinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa nhoroondo dzavo mumusangano muhondo yekurwira utongi hwejekerere pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
Nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviriko kumberi zvinosanganisira vetting iyi ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya macandidates akasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act. Zvikafamba zvakanaka maprocesi iwawo then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra.
Vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo nderusununguko nevamwe.
Kune vamwe vatichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people living with disabilities tiri kufunga kuti dai mati itoungana kuti tiende kukanzu tiende kuparliament.
Vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kufara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa.
Kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe izvozvo zvinozotariswa futi pavetting process yatataura iye kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaita sevakonzeresa.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvine raramo.
Vazhinji vanoda kuti vange vachikwana kwezi vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge watoo mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection. Saka ndokuona kwandiri kuita kuti vanhu vakawanda vaakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsirawo kuita mamwe madecisions or kuwanawo attention nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vajoi mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTriple C chakaitwa pajekerere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa.
Kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika, aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva chine pachakanakira chine pachakaipira. Asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu, pachabuda mbambande, pachabuda simbi dzavanhu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada, muzvari Francesca Mandeya, vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandeya vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo ava kutosvitsa gore nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa Coach Fran. Uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach, munyori wemabhuku, mutauri uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice uye ndiri gwenyambira. Ndinoziya ndina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masai sai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita mumasai sai. Tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimirira uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandeya vari parunharo muHarare naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Pave nemaonero akasiyana siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa pamwe neutungamiri webato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMunangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyenzura vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vatereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa iyi haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takatsungurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics, kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa Jesu Kristo kuti vafire zvivi zvedu, vavedira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo pasta, regai tinzwe kuna Bishop Kanyenzura.
Ndinowirirana chose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti mapoliticians havafaniri kuwanikwa vachienda papeupiti. Saka vabva pupiti vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nekuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu wedze yasoshibdise. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti, kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima. Vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa. Vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi. Inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite masilogani. Nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaIshe Jesu Kristu, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzura, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matinenga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
hongu dirukuti grasi kutawa na bishopi matiri nenga kuti damu kukuriri kuwatunga mirewe makereke wanopu uinza mapolitisi pa mapolitisi pa asiri kendewe zire nishitu yu mapolitisi wa shwani damu kukusakari na sinu mapolitisi wakawana kwa shenda kunumira paka mbele tem vana mati wa shitama slogan ya wa shakama vote wa kuto sibisa kereke ya mwai wa kuto sibisa njibu ya mwai kwa kuto beushaza marimesuru kutipa kanzi na asiche iye maisi wapanchikilo na mwaruwa hero mamboku wa pira akafa usibi hoho saka watunga nye vema patisa kwa wari kwenye bambiri kema ya unganu wa kuto shaga chituko kwa bambiri kwa mwari wano tukwa na mwari dintu enda pa mbundu mandu mbundu watu mwesu kwa sanu rasei kani kitu kukere kutikuparisa shokura mwari saka siyana kutaga mavoti saka diyo mchako ulipo
Pastor Martine Ngamunoti
Bishop kanye nzula wataura saka naka chaisu chaisu kereke haifaniru kuita se matongeru enyika matongeru enyika tinoita se dunga munu
Bishop kanye nzula tipete chirongwa munoti vya jinjiva muwe makereke wanupesira wa kutengwa nefzipo newe ze matongeru enyika
kika taisa mafari piche nzula wakua nefzipo shipo zao zirugu bakutu kwa 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 205,000 for example ya bakubi saka izo za atizi tendere mkabine imba ya mwari imba yemwe ya mwari mfana kumira ya kazi miriri
Vangavari Bishop Parre Kanyanzura vekereke Mirira Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vari parunare muHarare Manzwa zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke His Grace Ministries International vari parunare muSouth Africa neStudio 7 Tichiri panyaya zvematongerwo enyika nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nava Robert Chapman mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ tirogamuchira ine mufaro muno muStudio 7 President Chapman
Thank you very much. I know tenda chaizvo kuti matimba ita kunoku but makasimba here makadi
aiwa tiri vapenyu regaiti kande zvamauya nazvo zviri muhapwa tipe kune vateereri totanga nekuti munge muchitiudza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino
tashedzwa kunzi invitation yatumidzwa kunzi DUZ ngaimbouye kuboona ku World Bank Summit World Bank IMF Summit saka tambouya uzoungane nevamwe vabva kuAfrica tichisangana navo timboona kuti vari kuita zvakanaka vari kuita sei machinjiro ari kuita nyika dzavo kuti vakachinja sei mutemo wekubata mari izvo tirikutoziva kuti zvitonetsika nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi but tirikudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi
Mm-hmm. Tichitarisa panyaya iyo yamataura yenyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro tinoona kuti imi muri webato rinopikisa kana kuti reopposition panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona nokuti tinomboda kutarisa zvanhasi tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumasimba
isusu tichitasvika we hurumende yeZimbabwe yasati vaona kunoku saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington saka hatisati vaona taona Mozambique taona Zambia tikaona vamwe vekuGhana vamwe vakawandisa kubva kuAfrica vachitaura iwo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo apa hatigona kubata ipapo
Vana veZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika ndipo pakanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman vangada kuzova kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman
Robert Chapman ndiri muZimbabwe ini ndakazvarwa muZimbabwe ndikakura kuchinoi ndiri nhererawo but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo saka inini Ini ndiroto mugeto youth akabva kuchinoe tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidza kuti tichishanda manje takudzoka kuZimbabwe tuda vamwe vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitaka kuvaka nyika yedu zvakanaka sere kuti vanhu vese vanobenefita kana kuti vanopiwa chipo nerudo reZimbabwe saka tichiramba chingovaka nyika kudaro
Vangwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko Chapman vapinda mune zvematongerwo enyika vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato izvo
Ya iyo nayo inodango yakamborebesa mbichana andifunga kuti nayo izvozvi nhasi but tikatanga kutarisa iyo mabato acho iwaya tukuona kuti vamwe vakuto chengeta nzvimbo havasi kushedza vamwe kuti vapinde vachishanda vese vachimbotarisa kuti pamwe uye ane maideas ake anogona kushanda izvi tomaadopta vada kungochengeta vachitya kuti pachapenetratwa vanhu vanyowana saka isusu patakazotanga kutarisa kuti aiwa tirikuona kuti vamwe vari kusaidhi yakarebesa stereki pamwe vari kuconservative right vamwe vari kuleft isusu tabvada kuti aiwa ngatigadzire chinhu chiri pacenta chiri pakati kuti vamwe vese vanenge vari pakati vakatowandisa kupfuura vari kuextreme left extreme right saka isusu ipapo ndopatakatanga kuti aiwa ngatigadzire mutemo wedu weconstitution yeduz kuti vari pakati vasingaone nzvimbo iri kuone side kana iri kuzano kana dzimwe opposition vanogona kuunganidza pakati peduz vachisangana ipapo isusu totora maideas anobva kwese tichitarisa kuti nyika inovakwa sei because tinozviziva kuti Zimbabwe itori nedemographic yakasiyana-siyana vamwe vedzimwe matribe vamwe vereligion vamwe isusu vane ganda rakambosiyana-siyana but kuti Zimbabwe vanosangana pakati nenhau yeduz neconstitution yedu
tichiona kuti muchangopindawo mudariro iro riri kutambwa nevagara varimo vamwe vatoone makore anodarika makumi mana vari mune zvematongerwo enyika muri kutambirwa sei nevana vezimbabwe
tiri kutambira zvakanaka stereki kwese kwatiri kuenda kuti tiripamba munyika yezimbabwe vari kutofara kuti tiri kutosvika takaendawo ikoko kumatabeland tikagamuchirwa zvakanaka tikaendawo kumanikaland tikagamuchirwa zvakanaka tikaendawo kumasvingo tikafamba zvakanaka saka ipapo tiri kutogamuchirwa zvakanaka stereki vanhu vari kuda zvinhu zvinyowani vari kutoona kuti ava vari kutotamba vese even tikatanga taura nyaya dzemuparliament chaimo kumaridzi dzakapiwa muna christmas dze40,000 vanhu vachitambura kudaro kuchristmas vava kutoona kuti zvepolitics zvekudhara vanhu vangoramba varimo tichengeta nzvimbo vava kuda zvinyowani kuti zvotanga kufamba kuti nyika itanga kufamba saka tiri kutogamuchirwa zvakanaka stereki muzimbabwe
pari nhasi vachapman nyaya iri kunetsa muzimbabwe inyaya yekubiwa kana kuburiswa kunonzi kuri kuitwa goridhe zvisiri pamutemo pamwe nekucheneswa kunonzi kuri kuitwa mari dzeuori nyaya iri kuburiswa nenhepfenyuro yeal jazira imi munoionawo sei nyaya
munoziva ka nyaya iyoyo taitoziva kudhara kuti panga pane corruption muzimbabwe yakatowandisa stereki but handifunge kuti semazimbabwen ipapo patiri so tichisvika pamaelection aya pane nhau dzakawandisa stereki dzedelimitation report tingatarisa voters roll nedzimwe kubata zviri kuitwa the fact kuti parliament hapana zvairi kuita justice system yacho haisi kushanda mutemo vanhu havasi kubatwa even tikatarisa kugara pane vamwe vaitozivazikanwa kunzi vaitoimo corruption vasingabatwe izvozvi ndikakumbirawo ndichiramba ndichikumbira mazimbabwe kuti madecision atirava kuita manje mafungiro tichitarisa pamberi nyaya yezimbabwe tinofanira kutiita zviri serious because tikaregerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvionekwa kwese kwese the whole world iri kutoona zviri kuitika muzimbabwe isusi macitizen tikasabatana tikataura kuti tada kuchinja nyika andifunga kuti tinogona kudzokera saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious because tikataka kutarisa zvinhu zvemapension tikatarisa kuti nyika haisi kuvakwa tikatarisa kuti mayouth havana mabasa even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho vari kuita goridhe ivavo vanhu ivavo tiri kutoona kuti maopportunities acho vari kutotorerwa maopportunities zvichibuda panze saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titanga taura nyaya dzisirious tichipinda apa pamaelection
ndongoda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuuya idzi muchidimbu chivhare chirongo
atomuona pamberi tichinenda basa even madesk paazoannounswa muna august tinoziva kuti isusu kushanda hatitye saka tinoramba tichifamba nyika yese tichiudza nhau dzehope and opportunity and prosperity
tinotenda zvikuru nhasi manzwa mega kubva kuna varobert chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa redemocratic union of zimbabwe kana kuti duz vatitsika pano panhepfenyuro yedu yestudio 7 muwashington dc muchirongwa chelive talk women's round table na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zviri kunzi zviri kuitika munyika pakatariswa kuti al jazira ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare al jazira yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika yeye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoendera ramberi mumatare emuSouth Africa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika nemufarisi mazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamui naGeino Gumede Saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 kumabasa 2023. Igama ngoGeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Unominatwa ngibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma mabili noma abaningi ubani ubamele. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngapi, umelane, imbali yakho yipi.
Umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenzwa lonyaka.
I-violence generally against political opponents yibo mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kuthi into negama abaziza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isadaka wa-recommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akulalutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Thandayi Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liyakuphika lokhu. Akasebenzisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke kuhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, the nomination process had an overwhelming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lama wards wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Osalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathesa sisisikhathi sokuthi abantu bebethaba bejabula ukubana mina ngoba kunominatwa ngibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma mabili noma abaningi ubani ubamele. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngapi, umelane, imbali yakho yipi. Nxa ungaqeda khonapho umuntu usiyavalidetwa ngabantu laba abavela kucommunity yakho. Nxa ungaqeda lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abazasimela.
Uhlelo lolu luza chichwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abaza kukhangela kugoqela imbali isimo somuntu lokho wafundelwa ngulo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona. Uhlelo lolu lungcono kulohlelo lwama-primaries ngoba lukhangelisisa okuningi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 abafisa ukuba ingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende njalo kulabazinkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana wabutho moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele bethi beqeda ukunomnetha lapho bone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benomnetha omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethiko zombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe umnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into leyisiso zisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona, whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU-PF uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbuziya ngomgqibelo. Kuza kwenziwa olunye njalo esigabeni se-insiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe umnumzana Hubert Angel useqatshe igqwetha umnumzana Lovemore Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli izindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobu. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhu elingakethulwa. U-Angel Lorikki Doolan baphuma kufilimu le betshela intatheli izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubona uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefend against laba balamandla. Namhlanje ngisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi ngomuntu othanda imali, okuthi ngithi umgabe weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali, ngoba kangiboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela u-Hubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana u-Hubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwoyo ngaye kuliqiniso.
Isibona lapha Fuzwayo, abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka kule filimu.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobukusela, ngoba alubana lanamhlanje kwaba isimanga vele ukuthi uHubert Angel kutweze ngambasada namhlanje uHubert Angel esiloko singakakuzisizi ukuthi kuthiwane ngabamqhathile ngoba phela uqhathiwe lo muntu bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye bathine ngabo angikholwa ukuthi laloba sikhangeleleni sikhangeleleni ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinyo into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lobusela ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu ozethinteka laphana ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili ngabe ubotshiwe ngabe into zakhe zonke zithethwe kodwa sibona kubanjwa kuthiwa so khona kuyasithengisa ukuthi hhayi asikazimisele kulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye kodwa uHenrietta Roshwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
OkukaHenrietta mbona ngazathi siyabe siziqhila ukuthi kukhona okuzenziwa. Ubanjiwe e-airport ephuma legolide kodwa kathesi sicala selalahlwa ikuthi lizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenza izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balifela abalenze labo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo. Bakhonta ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ayephanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lomnumzana David Amadziripi omele eZimbabwe kwele South Africa obengaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe kaza kutshintshe kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko waba khona. Kodwa-ke lapha ababevele bebambe umbuso kamgabe seyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe le gama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi sikamgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-arguments abe-court abeqondile.
Amagqwetha kaHelen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe. Kuliqiniso yini khonokho?
Ikhomishini ekaPresident Motlante yaba yikumosha nje isikhathi. Uzakhumbula khona one ayenziwe ibe public njalo akula into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwa akalalele muntu, ngitsho labangani bakhe kabalaleli, ngitsho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. So kwakuza kuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyo la judicial commission.
Abathuthisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
Baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifansina independent of i-judicial. Kodwa-ke nxa ekhona ose-South Africa ongathuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Enginethemba lokuthi umthethwandaba wase-South Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza
siza enokhulumeni wase South Africa kanye nalabo abasekhethe ngalesi sikhathi ezizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye kwele South Africa. Ngasenelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uyakusekela lokhu.
Masikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli bathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni ka-former president uMbaza. Kuthe izinto zezizimbi kwamazala. Ngakho-ke okwakathesi masikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khona kuphana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yashaya wonke amazwe, intsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Kwalabantu abaningi abantu bakithi khona ngale awusela msebenzi we-South Africa kuyafana nje lakho. Kusekusiza impe ye-Ukraine ne-Russia nayo iyengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies isemali ena la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke jikelele. Sathola ukuthi umumo wezinto umubi, abantu even e-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontlante liyana bathi bona uMnangagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa i-commission leyo.
Ngiyananzelela mamazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi nje nesokusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu, kalalelanga lokuyana. Bathi mamazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kithi kumbe i-COVID yinto eyenziwa amakhiwa ama-Americans ama-Chinese. Yiba bazi ukuthi i-COVID yamanifestwa ngubani. But khonokhona yikho ukuthi ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade uvele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha umkhonyana uvumelana labo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduka eZimbabwe? Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle, umumo wama-economies movi, kodwa akulanto engaswelakala kuyenzakala abantu mase bethe babakhona abantu bakithi.
Umnumzana Believe Gawule ukubandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bebuthelela izikhali edolobheni leKhartoum okulakho ukutshotshozela udlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yinkampani ye-Dominion ethi abezindaba abe-Fox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi umnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli izindaba ye-Wall Street Journal umnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uThichema Dlamini selenze imhlangano lentatheli izindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphathamandla zamabandla agoqela eleZANU PF, Citizens Coalition for Change, lamanye lingakagqibi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla leCCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla leZANU-PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. I-SADC mina ngokubona kwami i-SADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nxa sikhangela ngo-2018 i-SADC yabuya yayenza ama-recommendations i-election or electoral observer mission ye-SADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nxa sikhangela into zama-electoral reforms i-SADC recommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungaluku kuzile mbijani. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babona ukuthi iZimbabwe awuprepared away endabeni bezezokhetho.
Wathi singenisa ubaba Mrechu. Baba Mrechu, uyamuzwa mama uyakhuluma la.
Nami ngivuya naye ngami ukuthi kuza kusadwa thina lapha eZimbabwe ukuthi ngihlale sithi singabe yithi prepared ungakanani ngokhetho kuqathekile kakhulu. Njalo iSADC ngathi iZimbabwe ifola under iSADC. So i-process board ekhangela iZimbabwe singakhangela i-African Union siyazi ukuthi sephezu khona. So kunjalo umama ukhulume ngendawo yama-electoral reforms. Ama-recommendations la njani lento layenza kudala. Kunjalo abantu we-CCC bakhona ku-parliament izinto kodwa kumele bezilungisise zona lezi kumbe bezireyive kudibhete ku-parliament so bathi into zakhona zi-implemente. Not ukuthi sesiwunje sesiyekhetheni futhi siyephinde bekhulume ngazo. Abaqala ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zonale zingaba zi-raise before ikhetho. Kathesi sesithiphe ukhetho i-proclamation date yafaka kathesi. The reason why besenza njalo benzela ukuthi siphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengadliwe bethi hhawu ukhetho lwabingeko-free and fair because isizathu ezekuthi sekuthi kwakungayimplimentanga lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. So balazi inkokheli ze-parliament akade kumele ziphushe into yenaleyo. I-SADC angeke kuye izosiyendela ama-reforms yena lawo. Upresident uhlale ethintshe wenzakithi ukuthi hayi ilizwe lathiwa liphinde libuse ngabanikazi bakhe. Thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yena lawo ukuthi no kakulungisise nxayabeyabeyibona sokuthi no into le ingabagwenxa phambili. Okusho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawuti ze-parliament bengakusho lutho, bezikholisela nje izimoto ze-parliament bengakusho lutho. Nawo sekunje sekuphinda we-raise. So bese izase ne-excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ukhetho elizayo bazadliwa. Ukhetho elizayo upresident imali kuzawena bezaniphesa endaweni.
Wathi singenisa uShiriedenga mama uyazizwela la uyakhuluma lapho ba.
Ngiyabuza ubaba uFreedom ukuthi yakhuluma. Ngiyazibuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khani ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Baqale khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayiyeba ukuthi yeZimbabwe inabanikazi yabo. Yebo sinathi abanikazi bakhona kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-government lama-election and iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho okuyakokugoqwe yiSADC. Yikho-ke ngo-2018 observer mission leyi ebuye namuhla yabhalwa ngo-2018 wathi kunezinto ezithize ezisilelayo in terms of ama-electoral reform iZimbabwe okumele injani izilungisi. Lokho akusayenziwanga. One, thina njengebandla le-CCC nxa engumuntu olandela okwenzakala ephalamende ebala lalokho okuphuma ku-Hansard uyabona ukuthi indaba yama-electoral reforms le yaqala kudala thina njengoba khathesi
ngoba nje kusayikudala sakhumbula kusayi MDC wabuya legwane wakhona ugwane okuthiwa yiPrime Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe yakhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reform zahlela ephalamende ngama-MPs awe-opposition kwangothi khathesi zabuya lebhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyikhombisa ezimqoka ezikhanyelane ngama-election ama-electoral reform zafaka njalo ne-electoral amendment yoke yethu as i-people's so lokho okuthi i-people's besihlezi sigoqe izandla ephalamente singakhona indaba zama-reforms hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo okufanayo yukuthi akuna political will
into zama-electoral reforms like eshile ukuthi kwafakwa ama-recommendations ama-recommendations layona is not mandatory ukuthi lele kwenze lokhu lalokhu 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 kanje.
Lapho liso mnumzana Freedom Murechu okubandla lezano PF lo nkosikazi Ellen Shiriedenga okubandla leCCC bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Osoma bizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela ukuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Ensukwini ezidlulileyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi ube le $2 uthenga, kathi ukuthi uthenge $2 of the pint of milk.
Unkosazana Nyaradzo Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rights wona akhwela nsuku zonke. Sithole ukubana even the USD forex omithingayo siyayikhonisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizinisi liyehla. Isizathu esikhulisa sona sengiqeda ukusitsho samanda futhi ngoba abantu nxa begada ngesikhathi bayaprefer zenza imota ngokuthi zifast zincane iyathola 3 4 5 sihamba 3 4 5 5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya Laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamawonder fix and abasele usithi kansiya kwazi amapolisa aprotect indawo leso kulamapolisa angorank marshal kwapha lamasotsha angorank marshal azoprotecta indawo leya ongakukuthi asikwazi nathi singathi wathouting la bafika bakuthi abafana bedrive find isana but lapha kabasondeli.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi kuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-low is down, people abalamali, it's moving slow. I don't know ukuthi maybe ngxenye since we holiday maybe ngxenye kuyarisuma or kuyakontinya kunjalo.
Ukhansila ka-Ward 15 kobulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakethi asincedise ngoba kulokhu nzima hhayi ezomnotho ngani ziyata sibi.
Usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe yuthi nje lathi saqalisa so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokungafika nje ezisuku nezibuya.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengeRand leSouth Africa kumbe idola leMelika njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sasimgqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Saidi.